pamusangano nevatori venawo muHarare nhasi muhumiririri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaLawrence Socha vati vari kushushikana nenyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika.
And continue to have concerns regarding serious cases of human rights abuses and corruption in Zimbabwe.
Neuori muZimbabwe tinoramba tichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti itore matanho ekuita kuti kuve neutongi hwejekerere munyika uye vagadzirise nyaya dzeuori pamwe chete nekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Vamwe vakaiswa pazvirango izvi vanosanganisira mudzimai womutungamiriri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa, mutevedzeri womutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Mai Opa Muchinguri Kashiri, mukuri wemapurisa vaGodwin Matanga, musori Brigadier Walter Tafumanei, muzvina bhizimusi vakuda kwachetagwirei navaObey Chimuka. Socha vatiwo pari zvino America haina urongwa hwekubvisa mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA. Mutemo weZIDERA wakaiswa muna 2001 uye unosungira Zimbabwe kuti ite sarudzo dzakachena kuti hurumende iremekedze kodzero pamwe nekugadzirisa nyaya dzeuori. Asi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika vaRichard Mahomva vati zvakona ng'anga murapwa achida pakudyidzana neAmerica.
Izvo handifunge kuti zvinhu zvinogona kuchinja. Vanhu vemuZimbabwe havafanhi kuonekwa achivhunduka neizvi zvataurwa. Pamusaka pekuti upfumi hwedu huri kuva nepfundutso.
Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba manyanya vakamboshanda muhurumende vati Zimbabwe inofanirwa kungogadzirisa nyaya dzeuori neutongo hwejekerere yodyidzana nedzimwe nyika zvakanaka.
Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa matongero ezveupfumi hwenyika uri pajekerere, pasina uori, yodyidzanawo nedzimwe nyika nenzira isingadeedze tsoropodzo yatoitwa nedzimwewo nyika dzakawanda dzatinoseenza nadzo. Matongero asina ujekerere anouraya nyika sezvo upfumi hwenyika hunongoparara zvisina tsarukano.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati zvirango zvakaiswa zvinogona kukanganisa upfumi hwenyika.
Hongu zvinogona kukanganisa upfumi hwenyika nekuti vamwe vanogona kusada kusasununguka dzingava dzimwe nyika kana mamwe makambani anogona kusasununguka kunge vachiisa mari muekonomi ine vatungamiri kana kuti nemutungamiri ari pazvirango zveupfumi.
Asi vaMartin Zharara avo vanotungamirira sangano reCitizens Against Economic Sanctions vati vavariro yeAmerica ndeyekugwadamisa upfumi hwenyika.
Ngatishingei tibatsira Munangagwa ari kugadzira marodza nemari yavari kutora within our own self muZimbabwe nekuti takadzingwa kupi kwatinopiwa mari dzekugadzira migwagwa isi.
VaMunangagwa ndiwo mutungamiri wenyika wokutanga muAfrica kutemerwa zvirango zvinonzi Magnitsky Act zvinopa America simba ekuranga vainopomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekuita zveuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.